Vatsvangirai avo vaive munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ndivo vakava mutungamiri webato reMDC wekutanga muna 1999.
Nyaya yokuti Mugabe gaende haina kutanga nhasi. Takaedza nzira zedemokrasi tichiti kuvhota kunomuendesa. It was not possible. Munoziva 2008 takamudyaga handiti munoziva.
Asi kubva zvavafa zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mubato ravo sezvo nhaka yavo yakaunza misodzi yakanyanya pachirwirwa tsvimbo. Kunetsana uku ndiko kwakapa kuti mumwe aive mutevedzeri wavo vaNelson Chamisa vaumbe bato ravo reCCC gore rakapera. Mumwe mutevedzeri wavo Dr. Tokozani Kupe, vakamboumbawo bato ravo vasati vabatana navaChamisa. Muzvare Kupe vakanetsana navaDouglas Monzora vaive munyori mukuru webato reMDC pakafa Vatsvangirai. Asi vamonzora havana kana sarudzo imwe chete yavakunda kubva zvashaya Vatsvangirai, zvopa vamwe kuti vati bato iri rave zuru rakapinda nyoka. Asi mutauriri webato iri vaWitness Dube vati
tichivarangarira Vatsvangirai mabasa avo avaita, basa guru ravakaita kutidzidzisa kuti utongo hwejikere rechinhu chakaita sei, uyezve tiri kuona kuti vakachinja matongerwo enyika muZimbabwe nekuti kubva nguva yavakashaya takaona kuti vakawanda vanga vakuda kutevedzera mutsoka dzavo, asi zvinenge zvakuramba.
Asi vachipindura vamudzuri avo vari kunzi vadzingwa kuva nhengo yeSenate navamonzora mushure mekunetsana nezvekusarudzwa kwavamonzora kuti vatungamire, vati vamonzora vauraya bato
zvikuru. Nhasi mombofunga Vatsvangirai, mombofunga kuti MDC yatorwa yaenda, hapana anogona kuimutsa here? Yes, vanhu vanogona kufamba vachiinda kune mamwe mapato akasiyana-siyana, asi hamuzivi zvamunondobuda nazvo ikoko. Munongosvika zveiofa zvaita imotanga. Saka chaidiwa apa, magogodera eMDC ngaataurirane, vachitaurirana vamonzora vafarisa vazopinda nomwenje mudziva, wokuti pese pavangadzinga vanhu vakuru vanofunga kuti vangangwara, asi havana kwavari kuenda.
Vachitaura nezverufu rwavatsvangirai, mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vatiwo
pazuva ranhasi maZimbabweans ose tiri kurangarira upenyu hwaDr Morgan Richard Tsvangirai, vakashandira nyika yedu yeZimbabwe zvakanyanya, vaishuwira kuti nyika yedu isununguke, vanhu vagare zvakanaka, vashandi varemekedzerwe kodzero dzavo. Tinorangarira zvakare mashoko avo ekuti munhu wese kunyanya vechidiki ngatinyoresei kutinovhota, uye maZimbabweans ngativei nerudo pakati pedu nekubatana kuitira kuti tikwanise kuvaka nyika yedu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vati Vatsvangirai vaive neushingi.
Chinhu chikuru chinosiyirwa vana veZimbabwe chitsvambe ndochokuita politics murunyararo, kana kuita zvematongerwo enyika murunyararo, kuva nerudo rwokuti nyika yokwedu ibudirire ive neekonomi yakasimba, vanhu vawane mabasa, vanhu vawane kudya, vanhu vafare, kuita politics dzakadzikama.
Vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwaGutu. Muna 2003 vakambopomerwa mhosva yekuti vaida kupidigura hurumende nechisimba kana kuti treason, asi vakazochenurwa nedare. Vakaita mutungamiri wehurumende vachishanda namushakabvu Robert Gabriel Mugabe mushure mekunge sarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri dzaita mhirizhonga inotyisa mugore ra2008. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.